manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 24 2017.
Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tendo tunakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanasti ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanasti
sangano reInternational Trade Union Confederation roshoropodza hurumende zvichitevera danho rayo rekubvisa vanhu mumigwagwa isina kuvatsigira nezvekuita
nengo dzemDC inotungamirwa naMogen Tsvangirai dzakarohwa kuchitungwidza nemusi wesvondo dzinotadza kumiswa pamberi pematare edzimhosva sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa.
Mabhanga emunyika ochema-chema achiti hachina mari yekupa vanhu kusanganisirawo mabond notes.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Sangano rinomirira masangano evashandi pasoro sere International Trade Union Confederation kana kuti ITUC rinoti rinoshoropodza zvikuru kubviswa nechisimba kwevanotengesera migwagwa zvichitevera kurudziro yemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Sangano iri rakanyorera vaMugabe tsamba richiratidza kunyunyuta kwaro uye kuvayeuchidza kuti hurumende yavo iri kutyora bumbiro remutemo wenyika pamwe nemitemo yepasi rose. Mutsamba yavo kuna vaMugabe, munyori mukuru weITUC, Amai Sharon Barrow, vakati sangano ravo rinokurudzira kuti hurumende imise kudzingwa kwevanhu mumigwagwa uye kuti itore matanho ose anokodzera ekuona kuti vanhu ose ivava vagariswa patsva. Mutevedzeri wechipiri wemunyori weZimbabwe Congress of Trade Union, ZCTU, vaThomas Mashingwe, vanoti sangano ravo rinotsigira chose danho reITUC nekuti vazhinji vevari kutengesera mumigwagwa vashandi vakarasikirwa nemabasa vave kutsvaga kurarama. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMashingwe pamusoro penyaya iyi.
Zvakaita ITUC inozvitenda nekuzvikudza nekuti maonero avo nemafungiro avo ndo mafungiro edu isu sevashandi Zimbabwe Congress of Trade Unions. Tiri kuti nyaya yemavenda inyaya yakagadzirwa yakasikwa nehurumende yeZanu-PF nekuti mabasa hakusisina makambani akavhara. Chechipiri ndevekuti vari kunzi mavenda ivavo vazhinji vavo vakadzingwa mabasa pakaitwa judgment yadzidya usiku ya2015 iya. Ndo washandi wawa mavenda kuti variritire mhuri dzavo.
Munoona here vaMugabe vachizotora matano zvichitevera tsamba yatinonzwa yakanyorwa neITUC pavari pamusoro penyaya
iyi? Vanogona kusatora kana kutora matano panyaya iyoyi, asi zvava pachena kuti pasi rose iri kuona kuti vanhu muZimbabwe wari panguva yakaipisisa yeudzaniriri. Saka izvozvo zvinovabisa chimiro wavanofamba.
Totarisawo zviri kukurudzirwa neITUC zvekuti vanhu iva vanga vachiwaniswa nzvimbo dzekusenzera. Mungaona zvichiitwa here izvo?
Ndo zvatinokurudzirawo nesu, asi maonero edu ndeekuti hurumende iyoyi iripo iyi haidi vanhu. Saka kuti vagadzire vanhu kwekuti vashandire zvitori kure navo. Dambudziko revashandi revarombo muZimbabwe raane makore anopfuura makumi maviri. hurumende havadiba kugadzirira vashandi varombo kuti upenyu hwavo huite zvakanaka. Saka hationi vachiita chimwe chinhu.
Vanga vari mutevedzeri wechipiri wemunyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU vaThomas Mashingwe vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7.
Nengo ZMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakakuvadzwa mumhirizhonga yakaitika uchitungwidza nemusi wesvondo dzakundikana kumira pamberi pedare sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa. Zvichitevera chikumbiro chaiswa mudare nemagweta enhengo idzi, dare rati vaDeuma Amos Kaliati nevamwe vavo vaviri vazodzoke kudare kana vachinge vanaya. Vakaliati vachiri muchipatara umo vari kurapwa, asi vamwe vavaviri vakaburitswa muchipatara nezuro. Mutauriri wemDCT vaObed Gutu vanoti havasi kufara kuti nhengo dzavo dzakarwiswa ndidzo dzave kuenda kunomiswa pamberi pematare. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura navaGutu kuti tinzwe kuti zvafamba sei kudare redzimosva.
Mishungu tinotiyo yaika postponed nokuti mumwe wedu komana wechidiki anonzi Deuma Kaliati akakuvadzwa zvakaipisisa zvokuti atori muchipatara pari zvino, zvokuti haangakwanisi kuti angapinda mukoti ari mustate ari iyoyo. Saka ndinofungira ini kuti ndo zvimwe zvezvikonzero zvasakisa kuti nyaya isakwanisa kuti ingaenderera mberi, nokuti vanenge vachida kuti vose vari munyaya vavepo.
Takataura nemukuru wevechidiki webato renyu achiti havachakwanisa kuramba vakangopeta mavoko vanhu vavo vachirohwa, munoti chinyi nazvo?
Vahwande, ndoona kuti ndijekese ipapo kuti bato redu isu ibato rorunyararo. Tiri bato kubva patakavambwa, tiri bato rinotevedza mutemo, tiri bato rinoita zverunyararo, tiri bato risingaiti chibanditi zvemusindo. Zvataura vechidiki vedu ndeyekuti tingasvika kupi tichingopondwa tinyerere? Havana kuti ivo vakuda kunoita zvemusindo.
Saka imi muri kuita sei kuti zvinhu zvakadari zvisaramba zvichiitika?
Isu tinoramba tichingokurudzira vezvematongerwo enyika, mapato ose, kuti politics hazvirevi kuti ngatiurayane, ngatipondane. Kuva mumapato akasiyana hazvirevi kuti tava kunzi a yava hondo. Ngatitei politics dzine hunhu.
Munoti chinyi kuzanu PF?
Toda kukurudzira vezanu kuti vataurewo nemayuta avo kuti vavadzidzise vana ava kuti bodo handizvo zvinoitwa mupolitics. Politics ndedzekuvaka nyika, hadzisi dzokutemana nemasanu, pondana nematonda nokukuvadzana kwete.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa chekutanga chekunyoresa vanhu kuti vavhote chiri kupetwa mangwana. Vagari vemunzvimbo dzakaitwa chirongwa ichi vachinyunyuta vachiti vari kutyisidzirwa nevatsigiri vezanu PF. Gandri Maramba anotipanya iyi.
Chikamu chekutanga ichi chinopetwa mangwana kuchiredzi Mwenezi pamwe nechivi South, uko kunonzi kwakanyoreswa vanhu vashoma zvitevera zvipingaidzo zvakawanda zvakasangana neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Masangano anoongorora kunyoreswa kwevanhu Masvingo anoti haasi kufara nekushomeka kwevakanyoresa kuvhota vachiti zvinogona kukanganisa sarudzo dzegore rinouya. Mutauriri weMasvingo Human Rights Trust vatinei mapinguro evanoti havasi kufara nemaperero aita chikamu chekutanga chekunyoreswa kuvhota sezvo vanhu vazhinji vange vachityidzirwa.
Human Rights Trust hatisi kufara nezvakaitika. Vanhu vakarejista vashoma sazvikuru. Izvi zvakakonzerwa nokuti pakazopinda politics in play mukati imomo, mokuti vanhu vanga vakunzi Command Agriculture vodiwa kupuwa maserial number votoregwa voudzwa nzwa yeserial number iyoyo inozoratidza vanhu kuti kavhotera pasipo unoonekwa zvichinzi ndinofanira kuvhotera rimwe bato. Saka zvinenge zvakarerekera kubato rimwe. Saka vanhu vanorejista kuvhota vatozoita vashoma, nokuti vanhu vanotya kurohwa, especially veopposition vanenge vari padisadvantage.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumusangano wecommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti Vanhu vazhinji vakatadza kunyoresa kuvhota pachirongwa chekutanga.
Chirongwa chekuti vanhu vange vachekisesa raiti yavo yekuti vavhote nekuvhoterwa chakanaka chaizvo, asi dambudziko rakaitika pazeki nderekuti vakauya kuvanhu vasina kugadzirira. Tikatarisa nyaya yemavhota educators akanga achitenderera, akauya 1 week before ivo vauya kuzoregista vanhu. Saka soko ranga risati ramwirira muvanhu, uye vanhu vacho havasi kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei uye zvinoitirwa kupi. Saka kushayikwa kweinformation muvanhu mumatunhu akaita sana Mwenezi, agara asingabati redio, kusingasviki manewspaper, hakusviki kana hakuna kana community radio station. Saka information vanga vagara vasitorina. Vanhu vakawanda vemumwenezi nomuchiredzi havana kunge vachikwanisa kunge vachiredzesa kuvhota. Izvozvo ndo zvimwe zvedambudziko ratakasangana naro tichiona plazi vakapiwa madays mashoma ekuti vange vachiregista kuvhota. Saka vanhu vazhinji vachasara vasina kuregista kuvhota.
Asi vamwe vagari vari kukurudzira zeki kuti ivandudze chirongwa chedzidziso painotanga chikamu chechipiri kune mamwe matunhu anosanganisira Masvingo nedzimwe nzvimbo dzekwaChivi dzakasara. VaTomazinduru vekwaNgundu kwaChivi ndomumwe wavari kukurudzira zeki kuti ivandudze chirongwa chedzidziso panhau yekunyoresa kuvhota.
Vanga vasina kuadvertisa tisingazivi kuti izvozvo zvotanga rini zvikopedza rini. Saka tinotarisira kuti ivo vezeki vagona kutibatsira pavanoenda zvavo kuna mamwe matunhu vakwanise kuti vadzidzise vanhu.
Kunyange mukuru wezeki muMasvingo vazeki Spudurai vasina kubatika kuti vatipe maonero avo pakupetwa kwechikamu chekutanga, mashoko abuda muzeki anoti vanhu vakanyoresa pachikamu chekutanga munyika yose vari pasi pemiriyoni. Zeki inotarisa kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe panopera chirongwa chose. Chikamu chechipiri chinotanga musi wa29 Gumiguru muMasvingo nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Kuepwith, Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavani, Chimanimani East and West; Mutare, South East and West; Manikaland, Chipinge Central, West, East neSouth; Musikavani, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North neSouth; Mount Darwin, North neWest; Mashonaland East, Mudzi, North, West neSouth; Mutoko East, North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje, Central, East, North neWest; kuMasvingo, Chiredzi, East, West, South neNorth; Mwenezi, East neWest; Chivi, South; Matevheleland North, Lupane, East neWest; Binga, North neSouth; Matevheleland South, uMzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembudzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuawana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko uye vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaGeorge Harambe vanoti vaMugabe havana kumbobva vadomwa neWorld Health Organization saGoodwill Ambassador zviri pamutemo. Vachitaura pamusoro pekubviswa nyembe kwakaitwa vaMugabe neWHO nemusi wesvondo, vacharamba vakati vaMugabe vakanga vasati vadomwa zviri pamutemo kuburikidza nekupiwa gwaro rinoratidza kuti vaitwa Goodwill Ambassador. Asi mashoko avacharamba aya anopesana zvachose nezvakaitika kumusangano wakaitirwa kuUruguay, uko WHO yakabuda pachena kuti yakanga yapa vaMugabe chiremera chekuva munyarikani weWHO muAfrica anenge achiona nezvirwere zvisingatapuriranwe.
Makateerera kune penyure yevanhu ye Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Paramende yedunhu reKurdistan riri muIraq nhasi yati sarudzo dzemutungamiri wenyika pamwe neparamende mudunhu iri dzichanonoka nemwedzi misere mushure mekunge mapato ezvematongerwo enyika akundikana kuisa nhengo dzichakwikwidza.
Mumwe mukuru mukuru pamwe chete nemuongorori wezvematongerwo enyika vanoti vagari vemubhuku remunije rakaurayirwa mauto mana ekuAmerica mwedzi uno vanogona kunge vakanonotsa kufamba kwemauto aya senzira yekupa mukana kune vaivahwandira kuti vavarwise uye kubatsira kuti mauto aya apinde musungo wevarwisi ava.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare kana vemabhanga varamba vakatsika madziro vachivanyima mari dzavo. Mashoko aya anotevera zvakataurwa nemutungamiri wesangano reBankers Association of Zimbabwe Dr. Charity Jinya ekuti vemabhanga havachakwanisi kupa vanhuwo zvavo mari dzavo sezvo vari kutanga vapa vemakambani anotengesa zvinhu kunze kwenyika vachiti mabhanga pari zvino haana kana mari yakakwana yemabond notes kana yedzimwe mari dzekunze dzakaita semadhora ekuAmerica. Dr. Jinya vanoti vanhu ngavatenge nemaATM cards. Asi vabiti vanoti vari kushamisika kuti vebuzz vanodei pahuku yemweni nekuti dambudziko rekushomeka kwemari riri pakati pehurumende yakatora mari idzi mabhanga nevanhu vacho.
It's a question of time before magweta aenda kumatare. Remember kuti mugore ra 2006 to 2008 mari dzakatorwa dzevanhu dzanga dziri maaccounts aizi maFCA ayayi. Dzimwe dzacho dzika finance election. So and all along mabhenga aya aita nharo achiti ano it's an act of God inonzi pachirungu kana palatin vis major. Mari yatorwa necentral bank so hatikwanisi kukupai. But kune kambani yakaendesa bank rinonzi Standard Chartered. And of all people it was actually a Chinese company. Supreme Court nemutongo wakatongwa namai Justice Ziyambi kati vapei mari.
Mashoko avabiti atsinirwawo nenyanzvi munyatsi zveupfumi vachionawo nezvevadzidzi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano.
Asi haisiyo nhau yekuti vanhu vati hanzi hatikupii mari kutoita meeting kuti hanzi hatikupii mari topa maexporters. Vaifana kuti tinodambudzikwa asi mukati pamwedzi mitatu mishano chateera tichanga taisa pamesha zvakati nekuti tinotarisira kuti hati une mari yedu unofanira kutipa mameshas. Hatisatamboona isusu munyika pekuti mabhengi charo ukangaona chikwezi nebhengi hari kusiba.
Vatiwo vanhu vakawanda vave kuona zvisina kukodzera kuenda kumabhanga nekuti havadi kufambira dhongi rakaora.
Vanhu vari kupuwa maroso, kupuwa maroso chaivo, maroso unoazi here blessing, macoin. Unobva waona njukumba yemacoins uri ukasasunga bhurugwa netambo yerwodzi yekuchimanimani rodona nemacoins. Hapana mari kupuwa, $20, $30 waita lucky, wamira mukiyo kana kuti mazuva mangani. Saka vanhu nyaya yekubhengi vazhinji havachaende, vakungoziva kuti kwakafira kitsi.
Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanoti nemamiriro akaita zvinhu zvakakosha kubatsira vemabhizimisi. Asi tabvunza vaJabangwe kuti zvinobatsirei kupa vanhu vanogadzira zvinhu kuti vagadzire zvinhu vachitengesera vanhu vasina kana kobiri.
Vanhu vari kukwanisa havo kutora havasi kukwanisa kuitora secash asi unokwanisa kuswaipa sezvamunongoera ndokuga muKwashingtoni ikoko zvakawanda zvamunotenga munotenga nechi eswaipa.
Dr. Mugano vanoti havatenderani nemashoko aya vachiti vanhu vari kushandisa maATM cards vari kutoomeserwa.
Ndidai swipe yacho ine price 1 paipaya pasina nyaya nekuti kutenga kutenga manje pane ma price 4 ye bond note eco cash ye kuswipe ye cash ndiyo yakachipa zvachose zvikamboita.
Governor webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vakazivisa kuti Zimbabwe yainge yawana chimwe chikwereti chemari inosvika madhora zviuru mazana matanhatu kubva kubhanga reAfri Exim Bank. Vamangudya vakati mari iyi ichabatsira zvikuru kupedza dambudziko rekushomeka kwemari. VaJabangwe vanoti vanotarisira kuona mutsauko wacho.
Tinotarisireiwo nekuti RBZ yanga ichiti svondo rino iri yanga ichizowana yenye utano ni Samaria yangu chini ya stabilization. Yuo zina baadhi na kuti zina sukua na Maria kwa mshirika kuti ni sisi para kui au anita tu wanaexport.
Asababiti vanoti ukukupeza nguva kutenzo ni river.
600 million mkoma blessing idonwe pane mari iri kudiwa.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti kuti dambudziko rekushomeka kwemari ripere muZimbabwe, nyika inofanira kugadzira zvinhu zvekutengesa kunze, kumisa nyaya yeuori, kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimisi, uye vanotiwo hurumende inofanira kumira kushandisa mari yaisina.
Vamwe vaimbova vashandi vepamugodhi weOld Nick Mine uri kunze kweguta reUlawayo nhasi vapinda muzuva reshanu vachigara panze mushure mekunge chikonzi nemapurisa vavadzinga mudzimba dzavanga vachigara pamugodhi uyu. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Kandi ava vanosvika makumi maviri nevasere pamwe nemhuri dzavo vakadzingwa mudzimba dzepamugodhi wepaOld Nick Mine nemusi wechitatu svondo rapera, vachinzi vachafanirwa kuramba vachigara mudzimba idzi sezvo vasingachashande pamugodhi uyu. Asi vamwe vevashandi ava vaudza Studio 7 kuti hapana kwavangaenda nekuti havasati vapiwa mari dzavo dzavakashandira kwemakore akawanda vasati vasiya basa. Mumwe wevanhu ava vasainozi Arieri vanoti vakashandira kambani yeOld Nick Mine kwemakore anopfuura makumi matatu asi kusvikana nhasi havasati vawana mari yavo.
Ndine 34 years ndichishanda panapa, saka ndakatini ndasvisa 65 years zvokuti tayazere kuti munhu achakwanisi kushanda. Ndopa ndakamiswa basa. Ola ndinamiswa basa kudaro chindipaika mari ndiye vane kuenda kumusha, hapana chiri kubuda. Nokudaro vakabata zve mari yangu 25% vikwe 3 years service handina kumbopiwa kana senti. Ndo zvakaita kuti ndirive ndiri pano ndichirambirira ndiri panapa.
Vaarieri vanotiwo vakabhadharira imba yavaigara kwemakore akawanda, saka vaone zvakakodzera kuti vadzingwe mumba umu.
Dzimba idzi muri kuona dzakadai idzi ndakapinda 1981 ndichibhadhara $9.75 asi ndichivabvunza kudaro kuti alright, ini ndaibhadhara rent $9.75 imi makuti ndichienda ini toda kuisa mushandi ko inini ndakapedza kubhadhara mari yacho muchiti haichabhadhara yakugara mahara inozogarwa nani? Handiti kana chinhu chapedza kubhadharwa chinogarwa nemunhu akabhadhara. Ndosaka maona inini riri panapa.
Amai Mabel Chipazera vane murume wavo ange achishanda paOld Nick Mine, uye ivo pachavo vaiitawo basa remumba vachishandira mwoyo vakuru vakuru vepamugodhi uyu. Vanoti kudzingwa kwavo kwakasiya midziyo yavo yapunzika, uye kwave kuita kuti vana vavo vatadze kuenda kuchikoro.
Vana vechikoro ndovari kunyanya kuafekta. Kunyanya ndine one ari kubread barracks asi kuenda kuchikoro, kwaita mwari pamahachu laisi ndine mwana wangu musikana ane mwana ne 3 months tachirara naye pansi, akaenda akaya katorona tete vake nezuro kuenda kunotendi nekuti mhepo yanga yanyanya sezvo zverain season zvinhu zvakanaiwa zvitupa zvese, saka taafektwa kunyanya. Government ngaipindire kunyanya itione pata chimiro chataiva nacho hachaiti.
Amai Grace Mavangira avo vane mwana wavo ange achishanda pamugodhi uyu achivachengeta ivo pamwe nevamwe vana vavo vatsinhirawo kuti kudzingwa mudzimba uku kwavaunzira matambudziko, uye vave kutyira utano hwavo sezvo vasingakwanisi kuwana mvura yakachena yakakwana yekushandisa zuva nezuva. Tendai ndomumwe mwana waamai Mavangira, uye ari kuita form 4 pane chimwe chikoro muBulawayo. Tendai anoti ave kutadza kugadzirira bvunzo dzake zvakanaka mushure mekudzingwa mumba uku.
Inini handichakwanisa kuti ndinyatsoverenga zvakanaka nekuti tiri panze panenge pane mhepo mvura iri kunaya. Kuti ndiverenge mabhuku ari kunaya ari kunyorova, saka kuverenga kwachina kunenge kuchitinetsei. Kuchikoro ndiri kuenda hangu asi dambudziko rinenge riri panapa pakuverenga.
Old Nick Mine mugodhi wegoridhe waiva pasi pekambani yeFalcon Gold. Pakupera kwegore ra2015 kambani yakazivisa kuti yave kuvhara mugodhi uyu nekuda kwekuti goridhe range rave kutengwa nemari shoma pamusika wepasi rose. Izvi zvakasiya vashandi vanosvika mazana matatu vatarisana nekurasikirwa nemabasa. Vanoziva zviri kuitika vanoti pane imwe kambani yakazouya ikati ichazoramba ichiita basa pamugodhi uyu, asi vakuru vakuru vekambani iyi vakati vaizotora vashandi vanenge vabvuma kuti vaisazopiwa mari yavo yavaifanirwa kupiwa nekambani yeFalcon Gold. Parizo nanyaya yevashandi veOld Nick Mine iri mudare reHigh Court uko magweta yevashandi ava ari kurwisa kuti vashandi ava vasadzingwe mudzimba vasati vapiwa mugoyo wavo wakakwana. Studio 7 haina kwansa kunzwa kubva kuvakuru vakuru Old Nick Mine kana kumagweta evashandi ava. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini taura ishava.
Iko zvino tomboenda kuna Mavlas Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu pa Facebook nepa WhatsApp.
Tombokupai zviri kutaurwa nevamwe vatsigiri vedu vepa WhatsApp ye Studio 7.
Gabi havana kuzvira niko ambassador wehu muAfrica. Nokuti pachavo vakakundikana kumirira Zimbabwe. Vakakundikana kugadzirisa hutano hwevana veZimbabwe. Vakakundikana kugadzirisa zvipatara zvinokwanisa kuti vanhu vavake munyika yeZimbabwe. Asi vanhu ivo nehurumende yavo nevanhu ministers avo nemaprime ministers avo vese vanonorapwa kunze kwenyika zvinoratidza kuti vanhu vakakundikana kusimudzira hope yeZimbabwe. So vangagona sei kusimudzira hope yeAfrica ivo vakakoniwa kusimudzira yeZimbabwe. Zvakatero futi tinoenderera mberi tichitaura nyaya yekuti vekurovana vakaitwa iko kukunya kusitumbisa hii. Mwena za tuwa niweza NPF, they are not ready for election, but they are ready for fight. Those who are not going to be together, this is to say wana weSimbabwe. Atupano kutitino wane, kena sitara tuma election, they are democracy. Kuro wana, hane sayi niye kuchika frazochi. Something is wrong.
Ma Square Save Studio 7, ndinotenda kusangana nemi, mchurongwa ikitikitaura nezwe kunyoreswa kurukuitwa vanhu, kutubazo vota, mgore linotelera. Iso atisi kufara, nema pambira kuita zvinhu pakunyoresa kwavari kuita munzvimbo dzakawanda dzatafamba tiri kuona kuti muri kuitwa iya inonzi ghost law yataiona ichiitika zvakare muna 2013. Sakagara isusu tisiri kuvimba nevanhu vezeke ava. Nazvinezvi tiri kuona kuti zvaiitika gore iroro ndo zviri kungoitika iye zvino.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa chirongwa cheBiometric Voter Registration kana kuti BVR.
Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisa i WhatsApp pa number dzinoti 001-202-465-0318.
Ko kambo mai kubva kuna mushakabu chioniso marayire tabatasvika kumagomo hechirongwa chedu sezvongo iri yapera rakaitimbotarisa musoro inawo zvakare.
Sangano reInternational Trade Union Confederation roshoropodza hurumende zvichitevera danho rayo rekubvisa vanhu migwagwa isina kuvatsvagira zvekuita.
Nengo dzeMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakarohwa kuchitungwidza nemusi wesvondo dzinotadza kumiswa pamberi pemataredzi mhosva sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa.
Mabhanga emunyika ochema-chema achiti hachina mari yekupa vanhu kusanganisirawo mabond notes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Itoll free number le ezeki sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingenalwazi mina olwe voters registration but khathesi sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi uhamba njani wasiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti uhamba njani izinto enzona lezi ezokuvota.
Izakhamizi zakobulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni ukuvota ngocingo olungelanhlawulo olwama toll free lines.
Abantu bayadonda. Nxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota. Nxa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kade vele kuzatshintshana.
Iningi labantu bezansi emaNdebeleni lokhu lingakabhalisi ukuvota emangweni wensiza kanye lengxenye yemzingwane. Umanyano wamabhanga uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma le mali yakwamanyamazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda lapho umuntu ebhekane lobunzima ebhalisela ukuvota ngokusebenzisa ucingo lokuthinta ngalo abecommission ebona ngezokhetho eZEC onoma toll free lines ukwenzela ukuthi uZulu afinyelele ukukhulumisana labeZEC ngembuzo emayelana leBVR kunye lokhetho luka 2018. Umathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ensukwini ezisanda kwedlula abekhomishini ebona ngezokhetho abeZEC bethule inombolo zocingo ezingelanhlawulo. Inombolo lezi zimbili enye isebenza kulabo abalomakhalekhukhwini wekhampani ye-Econet kuthi enye isebenza nge-Net1. Unkosikazi Gladys Mabena isakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu kungabasiza kakhulu ngoba abalalwazi lokuthi yona indlela yokubhalisa nge-BVR isebenza njani njalo belokhu bengakahlangani labantu beZEC ukuthi babafundise ngayo.
I-toll free number le eZEC sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingenalwazi mina olwe voters registration but khathesi sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi uhamba njani wasiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti uhamba njani izinto enzona lezi zokuvota ngoba khathesi lapho esikhona bengilokhu engakezwa ngento zona lezi ze-BVR angilalwazi olukhulu ngakho khona lokho. So mina ngiyayithabela kakhulu le number yokuthi sifone singazange siye sibhadale lutho ngoba sonke sizaba lalo ulwazi lokuvota.
Emavikini adluleyo kuvele ukuthi kobulawayo kulabantu abalutshwane ababhalisa ukuvota nxa kuqathaniswa lamanye amadolobho. Ababona ngezokhetho kunhlanganiso ezizimele zodwa bathi lokhu kubangelwa yikusweleka kolwazi kanye lokukhathala ngoba ukhetho lungavamanga ukuletha inguquko elizweni. Umnumzana Nkosana Khumalo owenhlanganiso yezakhamizi ye-Residents Association uthi leli linyathelo elihle kodwa iZEC kumele ilungise inombolo lezo ngoba kunje kazisebenzi kuhle.
Linyathelo elihle sibili ukuthi iZEC ibe le number engala mbadalo ongelantengo ukuthi utshaye khona ucingo kodwa ke inamba yakhona sesiyizame sayizama kaningi-ningi. Kukhona ingxaki ekhona inxa usithi usukhetha ulimi lokufuna ukuthi ukhulume ngalo ihle yale khonapho kuphelele khonapho. Kodwa ke kulinyathela elihle sibili esilethemba nakho ukuthi baza kuthatha izikhalazo zethu lezi siyabe sizifonela nxa sibatshayela ucingo bezithathe ngokuthembeka kube lempumelelo evela khona.
Unkosikazi Chelesile Mathema esinye laso isakhamuzi uthi inombolo lezo zize ngesikhathi esihle kakhulu njalo zizasiza uZulu ohlala esalele emuva ngokuswela ulwazi.
Kwezinye indawo ngibona abantu bebesukuma sibili lesiyavota ngoba ulwazi lwangikhona ngani bebelwazi kodwa kathesi sokuzaba ngcono ngenxa yokuthi inamba le esikhona sizasenza lathi sinjani sibekwazi sibeke lolwazi lokuthi kuvotwa njani kwenziwa njani ngoba thina iPVR leyo besingayazi lokufundiswa ngkhona besingakwaziko mbona ukuthi kobulawa ikwade kuhlala kule number yentutshana yabantu abavotayo ngokuthi bebengelalwazi lokuthi kuvotwa njani kodwa ngenxa yokuthi kathe sokule number le sizahamba sibe ngobuningi siyevota.
Kwezinye indaba, omama abavela kumaphathi ezepolitiki ehlukeneyo bekhokhelwa unkosikazi Priscilla Misiya Irambwi sebeqale indawo lapho omama abangafonela khona ama call center ukuze benelise ukuthola usizo nxa sebehlangane lenhlupho ezehlukeneyo kwezepolitiki. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Ignatius Chombo uphume kumaphephandaba esithi uhulumende useqala ukuhlolisisa ukuthi uZulu angancediswa njani ukuthi enelise ukubhalisa ukuvota kungelankinga ngoba inengi besehlulwa yikukhipha ubufakazi bokuthi bahlala ngaphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje inengi labantu bezansi emandebeleni lokho lingakabhalisi amagamalo kuluhlu lwabavoti emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Abanye abafisa ukubhalisa babikwa bebiselwa emakhaya ngoba bengelazo ingwalo ezidingakalayo ukuthi babhalisele. Uvusi Sizwe Mkhwananzi weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhangela ngezokhetho kulela weZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi kusiyafika ngesonto abantu asebenelise ukubhalisa ukuvota e-insiza kanye lasemzingwane bangu 37,151 loba nje inani labantu abakhangelelwe ukuvota kulezo ndawo befika e 350,000. Abantu abangu 623 kube babebiselwe emva ngoba bengelazithupha kukanti abanye babo bebezele ncwadi zoku zalo ama birth certificate njengobufakazi balapho abahlala khona i-proof of residence. Lobanje izekhi ngakatholi ngokugcweleyo inani labantu asebebhalisile phansi kohlelo olutsha ole-biometric voter registration i-BVR okusobala ukuthi balutshwana abantu ababuya ukuzobhalisa. Ihlandla lokuqala lokubhalisa insiza lengxenye yemzingwane luzaqitshwa ngolwesithathu kuyonale iviki. Unkosazana Linda Mpofu owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust i-CYDT uthi ngokubona kwakhe uZulu udiniwe ngokuba evota kungelanguquko.
Izekhi ikhona lapha ezindaweni okumele bebe khona sibili kodwa uhlupho ukuthi abantu abasukumeli phezulu abantu bayadonda nxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota nxa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kati vele kuzajintshana. Njengoba nje sikhuluma khathesi abatsha bangale bayagebha emikuteni badinga imali.
Izekhi sivule njalo indawo yokubhalisa kuvota emahofisini abo aselokitshini elidala leJawonda kodwa inhlolisiso yenziwe yiStudio 7 iveze ukuba ngehola elilodwa kubhalise umuntu oyedwa nje. Lokhu akunani lokuthi lawo mahofisi aseduzane lemalokitshini. Umsekeli kamongameli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uWellington Nare, uswala izekho ngokungafundisi uZulu ngohlelo olutsha lokuvota olwe-BVR.
Lathi sikhathazeke kakhulu kunabantu bengathumeli phezulu lolu hlelo. Kodwa ke sinanzelele ukuthi mana ingalilungele ukuthi ngalibamba lolu hlelo, ingakho prepared, ngathi uZulu akala information ngokubhaliswa kakutsha. Adumele ngabe izekhi iqalisile yafundisa uZulu ngokuthi ngokuqatha kovota lezintshintsho ezikhona ezintshile uvoteni. Kodwa ke akula information, akula ndlela izekhi ehambise ngayo information kumphakathi ukuthi umphakathi azwisise ngokubhalisa kwakuthi uvota. Njalo ikho kwenza uZulu engasumeli phezulu ngalolu hlelo.
Unkosazana Evelyn Ndlovu uleminyaka ekuzalwa engamathumi ayisithupha lasiyagalombili njalo sixoxelaye lapho eqeda ukubhalisa kuvota emahofisini awezek aselokitshini.
Lapho engihambe khona ngiserejista ngihambe kuhle bambuza iminyaka yami ngabatshela inamba zesithupha ngabatshela iselfoni inamba yami yefoni ngabatshela bambuza ukuthi livotela ngathi iminyaka yonke sivotele wona manca kurejista angaze ngivotele kwenye indawo ngaphandle kokuthi ngivotele khona phela. Akulabuzima njengoba umuntu omdala ngivele yini ngaqala ukutshela ukhulu kuqala ukuthi kuthiwa kuyarejistwa lapho wathi Agula wuzima. Lami kati sinitene vile chete ngati mwana nikenzo spalisa la nkaita. Agula la wuzima wukua na nchu.
Ineng labantu kubiwa lisiti seliti niwe. Uguba livota kungela ngukugo ekona. Osa kutale uguti. Linga tagazele lugu vota. Ungo saza na Mona Lisa Nkala. Uwe Women Development Association of Zimbabwe. IWOTAS. Utu uzulu ngumela paliso kuvota. Nga efuna kubele ngukugo. Hatu uguti akoke izanda.
Izama ukuba chethunga nakhathesa anti isistim le enter so skhanje kana ngabe le nto enter ingcile impumela izama njani izaba different so samukuba encourage uthunga nabahambe baya vote ivote yakho yi choice yakho it is inokuthandi bengavote ngini izama results afana
lapho uzule siyabhalisa kufuza ahambe lesithupha sakhe kumbe ipassport kanye lencwadi efakaza lapho ahlala khona iproof of residence yona etholakala kumakhansili loba osobhuku nginguvo sisizo mkhwananzi owendaba ze studio 7 eMajawunden eGwanda.
Asambel matuta siyo vota.
Asambel matuta siyo vota. Si vote.
Uyazazi na indawo ukumele uyebhalisa ukuvota. Kuhlandla lokuqala, eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu. Kulama centers alandelayo. Bobulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Bengeza East and West. Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Chafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Jarwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emachabeleland North, Lupane, East and West, Epinga, North and South, Emachabeleland South, Emzingwani, Matopo North, Lemzingwani, Ensiza, Insiza North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Good Life Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha lwethe connection sixoxa ngokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota kuhlelo oselugqiba ihlandla lakuqala. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale yi Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela eParliament esigabeni seKurdistan okwamanje esiphansi kombuso weIraq solukelwa miswa okwezinye inyanga ezithoba minwe mbili. Lokhu kubangelwe ukuba amabandla ezombusazwe ehlulekile ukuphuma labantu okumele bancintise kulolu khetho obelumele lwenziwe mhlaka 1 lwezi. Inhlanganiso yeRotary International esungula umkhankaso wokulwisana lomkhuhlane wepolio emhlabeni jikelele ubika ukuba lonyaka amazwe amabili kuphela yiwo alabantwana abahlaselwe yimkhuhlane emhlabeni jikelele. lawa mazwe ngathi ele Afghanistan lele Pakistan. Linhlanganiso ithi lokhu kuveza ukuba impi yokuhlaba amajekiseni lemithi yokuvimba umkhuhlane iyaphumelela.
Umanyano wamabhanga owe Bankers Association of Zimbabwe uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma lemali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe, njalo sekuqakathekiswa abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Lokhu kutsho ukuthi kuya kusiba lukhuni ukuthi uZulu mathupha athole imali emabhanga ngenxa yomumo osukhona. Abalama accounts awe mali yakwamanye amazwe labo babikwa bengasatholi imali yabo yakwamanye amazwe. Owayengumphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Gordon Moyo uthi ilizwe selithwele nzima ngokusilela kwemali ngoba kungela macebo okulihlenga.
Ama bonds wonala asetholakala kubo sephatheleni ikho lapha sekhona. Kawasekho ku informal sector esingathi okusemthethweni naleyo imali kayikho. Okwesibili, sibe singabantu kade sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe i-US dollar. Now imali leyi kayisekho, iyaphela ngenxa yokuthi siyasuka lapha sisiyathenga siyawoda ngaphandle sifike sichiye khona-ke. Xa siphenduka siyasithola izinto singasela mali. So imali leyi thina iya-exportwa sayihambisa ngaphandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi udubo ukuthi inkokheli zombusazwe seziphelelwe ngumphako.
Iproblem yipolitics, akusiyo i-economy. Awungeke ulungise i-economy ungalungisanga ipolitiki kuqala, ngokuba i-economy idilizwe yipolitiki. Ungakhangela emazweni lapho okume khona ezenotho okume kahle ipolitiki. I-economy kakudingakala into ematikale isimangaliso evela kwenye indawo. Kumele umise ezombusazwe ngendlela efaneleyo, kubuswe ngendlela efaneleyo, kunxuswe ama-investors, kumiswe i-industry. Konke lokho kwenziwa nguhulumende ohlangeneyo kahle, ongalwiyo, ongela corruption, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Uhulumende uthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa amakhadi lezinye indlela zokuthenga lokuthengisa ezifana labo makhale khukhwini lobulembu be-internet. Kodwa lezi ndlela azidakazelelwa nguZulu, njalo emaphandleni khona vele kazisebenzi. Isakhamuzi seLupane umnumzana Kipa Ngwenya uthi udubo lokusilela kwemali emaphandleni selufike kusibanga esikude.
Ya, dubo lemali eyi liyazithaya bhururu, loba uyasebenza loba kawusebenzi, zizizi kuyafana, into zangikhona ngo-on and off. Uya into zangikhona sezikhwela within a day. Kusasa namhlanje ungathola kuleyi price, kusasa uyathola sekuleyinye price. So utsho uthi eyi i-challenge yemali leyo ikhanya iyahlupha kakhulu la.
Uncube uthi udubo lokusilela kwemali lukhanya luzaqhubeka kungelasisombululo ngoba abezombusazwe bengalaleli ingcwethi zakwamanye amazwe ezingaphathisa ekuvuseleleni umnotho welizwe.
Imbono yabo abayikhulumayo kuso sonke isikhathi ngokuphathelene le-economy kayihambisani lalokho okufunwa yilabo abavela ngaphandle abaletha imali elizweni. Ngizakhumbula ukuthi kulalokho okuthiwa i-indigenization policy yakhona e-51-49% yona lana iyahlupha kakhulu. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu enothweni elezintweni ezingezabo okuthiwa phecelezi i-property rights kuqakathekile. Kumele kuvezwe kahle ukutshontshiwa komthetho okuthiwa i-rule of law. Kumele kucace ukuthi umuntu oze le mali yakho wayifaka elizweni uza kwenelisa ukuthi uma izinto zingasasebenzi ngendlela efaneleyo akwazi ukuyikhipha leyo mali okuthiwa i-repatriation of the capital. Izinto zonke ezizona lezo kumele zihlangane zincedise ukuthi labo abavela ngaphandle babe lesiqiniseko okuthiwa i-confidence ukufaka imali. Kungekona kuphela kodwa kunye nathi abantu beZimbabwe kumele sisuthiseke ukuthi ezepolitiki lo mthetho kume ngendlela yokuthi ngafaka imali ibe khona.
Isisindo semali yohlobo lwama-bond notes siqhubeka sisiwa nxa siqathaniswa lesedola leMelika. Lanxa uhulumende wayethe sizaqhubeka singuchiki lobhanqa ledola leMelika.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe leMelika lithi lizaphuma kunhlanganiso ye-UNESCO ekupheleni komnyaka ozayo. UHeather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olwe-State Department uthi inyathelo leli lenziwe phezu kokuhlolisisa ukuthi eleMelika lidingani kunhlanganiso le. Uthi okunye okwenze iMelika ithi izaphuma kunhlanganiso le yikuthi ilesikwelede esikhulu kakhulu se-UNESCO esifika izigidi ezingamakhulu amahlanu namachumi amahlanu amadola, $550 million. Okunye njalo uthi ukulomthetho ovimbela eleMelika ukuthi linike imali inhlanganiso elelizwe lePalestina phakathi. UNwet uthi kukhanya engani ilizwe le-Israel likhangalelwa phansi kunhlanganiso ye-UNESCO. Uthi inhlanganiso ye-UNESCO yethula ukuthi indawo yedolobho lakudala eleHebron njalo lengcwaba elibizwa ngokuthi yi-Tomb of the Patriarchs ngokwePalestina. Uthi lokho kwakhahlameza kakhulu ilizwe le-Israel. Uphinde wathi uMongameli Donald Trump ufisa ukuthi kuguqulwe okuningi okwenziwa yi-UNESCO le-United Nations ukwenzela ukuthi basebenze kahle le nhlanganiso lezi. Loba kunjalo uthi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lidlelana le-UNESCO njalo kalisoze liguqule elikwenzayo kwezemfundo, ezamasiko, ezembiko lakho konke okwenziwa yi-UNESCO.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo bakuvana ngamazwi abaqeqetshi bamaqembu asefinyelele kufinal emncintiswano weChibuku Super Cup. Uphilani Ncube weqembu leHarare City kanye loweqembu leHowmine uKelvin Kayindu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leHarare City lifinyelele kufinali yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eleBulawayo City nge-1 kanya kusemifinal yakuqala eqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngomgqibelo. Kuthi kweyesibili iqembu leHowmine linqobe leShapane Mine nge-3-1. Limpumela itsho ukuba isifiso sikamqeqeshi weqembu leHarare City uPhilani Ncube esokuba iqondane leqembu ake walisebenzela eminyakeni edluleyo eleHowmine sifezekile, njengoba phambilini kwemidlalo yangempelaviki waphumela obala ukuba ukhangelele ukudlala leHowmine kufinal. Lasekupheleni komdlalo wangomgqibelo uphindile njalo ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine kufinal, loba nje lona belikhona lisadlala leqembu leShapane Mine kusemifinal yesibili.
Asingenelanga kufinal ukuba siyeqhubela iqembu leHowmine inkezo, njalo sifisa ingani uKhayindu lathi asizwele adlalise abadlali abangajayelwanga ukudlala njengalokho akwenza edlala leqembu leBulawayo City langeqembu leWangi.
Uncube uhle waqala ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine ngesikhathi iqembu lakhe liphumelele kusigaba se-quarterfinal yenkezo yeChibuku, njalo kuthe ekupheleni komdlalo weqembu leHowmine leShapane Mine uKelvin Kayindu laye watsho ukuba ubonga inkosi ngoba labo akade befuna ukudlala laye leqembu lakhe yibo azadibana labo kufinal.
Sizadlala leqembu ebelivele lisithi lifuna ukudlala lathi, njalo siyabonga inkosi ngoba lokhu sokwenzakele. Sizabona lapho okuzawela khona induku loqawuqawu, ngoba kuningi okwenzakala phakathi laphandle kwenkundla, njengoba leli qembu esidlala lalo likholwa kwezinye izinto ikade lithina sikhonza uNkulunkulu.
Iqembu lizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu, njalo ngokwesithathu selokhu umncintiswano lo wavuselelwa ukuba iqembu leHarare City lingene kufinal ngemva kokuba ngomnyaka ka-2014 linqotshwe ngele-FC Platinum kufinal, kuthi ngo-2015 liphakamise isicoco ngemva kokunqoba ele-Dynamos. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Iqembu leNobuntu elihlabela umculo wembube eliwuxubanisa lowe Afro Jazz elilamalunga amahlano wesifazane liseMelika okwamanje, lapho elizacula khona endaweni eziningi ezibalisa iNew York, Florida, West Virginia lezinye. UNkosazana Duduzile Sibanda, isikhulumeli seqembu leli, uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Zisa kolo becha, izinana kolo becha,
zonke zomhlaba.
Ngomama abayi-5 abavele eZimbabwe kobulawayo, and silapha e-America for our 6-week tour. Sasihamba nje endaweni ezihlukeneyo.
Singathi ke okwamanje selihambe ngaphi langaphi?
Safikele Atlanta, sesiya ke Florida, Sarasota, and then izolo besise Washington DC Maryland, namuhla sise Pennsylvania Erie.
Zathi zona zolobala, ake sizolobesha ukuthi zona zithini.
Lisuka lapho liyaphi?
Kamwa kusasa mhlaka 27 sebese University of Vermont eBurlington.
Akusitele kancane ke ngeqembu leni ukuthi lime njani.
Okay, inobuntu ngabo mama bayi 5 uDuduzile Sibanda, Joylin Sibanda, Heather Dube, Zanele Maninga, lo Thandeka Moyo, sivela kobulawayo, njalo sihlabela imvube.
Iziyo kutumala ngeke angishiyedwa.
This is our first time to tour in America. We've been touring other countries as well. So, like I said, Europe, Belgium, Italy, Switzerland, Prague, and in the West China.
Singathi ke kuyinokwenza lehlabela imbube.
Sanazele ukuthi kona kona akula omama abahlabela imbube. Ikanti imbube kayibandluli la kumdabu konje. Omama babe khona bayihlabela, but when commercialization came in, yasi ke sithatha ngubaba. Ayisiko ukuthi omama kabayivunyelwe ukuyihlabela. So lathi sasibona khona lokhu sathi hayi. Mana ke sizame because futhi into ehlukileyo engakazi yenziwe futhi akulasebeke bayenza beyaphumelela. So thina singabe ukuqala ukuthi siyenze siphumelele. So yinto nje enja enhle ethandwa ngabantu, so we decided to do it.
Singathi ke selile mnyaka emingaki lilonke khona?
Sesile mnyaka eyisithupha, eyi-6 zisikwenza lokhu.
Umculo wenu utholakala ngaphi?
Ngingawuthola ku SoundCloud la ku iTunes ku internet. Olingayithola yona iCD ngokwayo National Flower Art Gallery kumbe Endaba Book Cafe. Lapha eAmerica ungahamba kuwebsite yethu www.nobuntu/forwardmusic.com. Udinge ukuthi singaphi lapha eAmerica ubuye uzothenga iCD ngokwalo
manqi.
Le imali yesidi khona
li $20 lapha kobulawayo li $10.
Mama base Harare lo ke ngonkosazana Duduzile Sibanda isikhulumeli seqembu labesifazane elenobuntu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esePennsylvania ngapha kweMelika. Hayi isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sesonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni amagama abo kuluhlu lokuvota ngocingo olungela nhlawulo lwama toll free lines. Iningi labantu bezivansi emaNdebeleni lokhu lingakabhalisi amagama alo kuluhlu lwabavoti endaweni ezibalisa insiza kanye lengxenye yemzingwane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngilithiya ku Studio 7 Live Talk lilo Ntungameli Nkomo, igama lami ngu Chris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.